Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varume vaviri vanosungwa vachipomerwa mhosva yokunyomba mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuona mitengo yezvinhu muzvitoro ichidzika pasi. Tichanzwa samazuva ese zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzura weMDC kuBindura vaBrian Campbell neumwe murume wokurushinga vaMorgan Muchemwa vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yokunyomba mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vavari kupomera mhosva yekutadza kugadzirisa upfumi hwenyika. VaMuchemwa vanonzi vakabvunza vatsigiri veZANU-PF kuti sei vaitsigira vaMnangagwa ivo vachikundikana kugadzirisa upfumi hwenyika. VaMuchemwa vanonzi vakatukirirawo vaMnangagwa nemashoko anonyadzisa. Vakembo vakamiswa pamberi pedare raMajor Street, uyo akaramba kuti nyaya yavo ienderere mberi vachiti dare rinogona kuvadaidza nemasamanisi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi rehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Hongu magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kumirira varume vanova vaviri, kumwe kurushinga mumwe kuBindura, vakapomerwa mhosva dzekunzi vakachoropodzwa kana vakatuka vakanyomba vaMnangagwa. Saka vari kumhanya mhanya magweta edu. Tino Shoko naIdirashe Chikomba ndo vari kuvamirira pavakamirira mudare.
Tichitarisa nyaya dzakadai makore apfuura aya zvakambonzi izvo vanhu havafaniri kuendeswa kudare nenyaya dzakadai, sei zviri kuramba zvichiitika?
Isusu zviri kutotishamisawo kuti nenhaka yaiyi zviri kuramba zvichiitika izvi. Sekutaura kwamaita matare kadare hombe remunyika reconstitutional court wachinja usiku wachiri wapenyu wakatozvitaura pamwe nevamwe majaji kuti nyaya dzamunopota muchiunza kuno kuitsi kudare hombe kana dzinopota dzichisungirwa vanhu zvichinzi matuka emutungamiriri wenyika inyaya dzisina maturo. Saka takafunga kuti zvichateererwa, asi tiri kushama kuti kubva pakataurwa mashoko ivavo navachidya usiku makore akawanda vasati vatoshaya zviri kuramba zvichiitika zvakare. Tiri kushamawo uyezve kuti taifunga kuti zvinhu zvaiitika kuhurumende yavaMugabe, asi tiri kuona pahurumende yavaMnangagwa iyi zviri kuramba zvichitowedzera. Vanoramba vachisungwa vachipiwa mhosva idzodzi dzekunzi makatuka mutungamiriri wenyika.
Asi pane urongwa here weZimbabwe Lawyers for Human Rights wekuenda kudare repamusorosoro zvakare reconstitutional court kunoona kuti mutemo uyu wabviswa?
Sekushungurudzika kwatiri kuita, tabatikana zvikuru isusu kuti zvinhu zvatakaendesa kumatare kare, asi tiri kuona kuti zviri kuramba zvichidzoka zvakare. Zvichatotipanikidza kuti vakomana nevasikana vedu vava kudzoke zvakare kunonoka pagonhi rekudare hombe remuZimbabwe kuti todiwo nezvinhu zvekuti tiringopedzera peturo, tiringopedzera tumasenzi tushomashoma twatinato kumhanya mune panyaya dzakadai idzi dzisingafaniri kunga dziri nyaya dzichiri kuitika muZimbabwe itsvai. Saka vakomana nevasikana vedu vachasara neoption iyoyo yekuti todini, nekuti patasvika pacho dzawanda nyaya dzacho kazhinji kubva muna November 2017 pakapinda muNangagwa. Tiri kutonda kuti dziriramba dzichiitika zvakare.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vange vari parunare muHarare. V Vanhu vakawanda munyika vanoti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva iri kutokwira pane kuti inge ichidzika pasi sezviri kutarisirwa zvichitevera kubviswa kwemari yekunze munyika. Mushure medano iri rakatorwa nehurumende pakaita tarisiro huru kwazvo yekuti zvinhu zvaizodzika munyaya dzezveupfumi. Izvi hazvisi izvo zvinonzi zviri kuitika panyaya dzemitengo yezvinhu. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vatsigirawo kuti havasi kuona mitengo yezvinhu muzvitoro ichidzika pasi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Maonero atiri kuita zvinhu zvizhinji zviri kutokwira, vanhu vazhinji vari kutoadjusta mitengo yezvavanogadzira, vari kuincrease in fact mitengo yezvavanogadzira. Even svondo rapfuura chairo takawana even vemadoctors vachikwidza mafees avo kusvika iko kuma 1000 RTGS. Saka hakuna zvinhu zvatiri kuona zviri kuderera semauerengeri akambe chiita mumamwe mabepanhau, zvinhu zvinenge zvachitokwira mitengo yezvinhu.
Saka ivo vari kuti mitengo iri kuderera vari kuonei?
Ndo zvatine tiri kutoziwawo kuti vanenge vachionei, but makaenda muzvitoro zvese indi ndatitori nevemaemployer nhasi kumaNEC vari kutaura kuti zvinhu zviri kutokwira and maemployees aakutodimanda mihoro iri pamusorosoro zvakanyanya. Saka tichapedzisa taamuvicious cycle iya yekuti zvinhu zvine zvichikwira, vashandi vodimanda mari, but mari iyoyo yotadza kusvika panenge paine inflation. Vanhu voramba vachidimanda futi kubhadhara imwe mari, zvinhu zvokwira. Saka inopedza yavicious cycle yokukwira kwezvinhu nekukwira kwemihoro yevanhu, zvinogona kuzotidzosa zvakare mumatambudziko ehyperinflation atakambe tasiyana nawo mugore ra2008.
Tingati pane chati chaakuonekwa here kubva pabviswa mari yekunze kuti isashanda munyika kusvika pari nhasi? Pane chati chaakuoneka here chinobatika?
I think so far it's a bit early to say, but chatatamboona ndechekukwira kwezvinhu ikokoko. Wakaita chipatapata kukwidza zvinhu pakangoparurwa iyo policy yehurumende iyi. But chimwe chiri kuitika, tamboona marates ekublack market kuya hambotiderirei, activity yamboderera. I think vazhinji vacho they've gone further into hiding and they've gone further into the black economy. Even makaona zuva ranhasi marate angari paoffshore market interbank anga katikwirirei kupfuura marate anga achipiwa pablack market. Saka vazhinji vepablack market vamboita a wait and see attitude, but anogona kuderera zvakare kublack market nyaya dzesupply kuformal market dzakasagadziriswa zvakanaka.
Ramangwana tingaonawo here Zimbabwe ichitorawo matano anoita kuti mitengo yezvinhu idzike?
Tambo guru ratinaro nderenyaya yedza lack of production. Hatisi kugadzira zvigadzirwa zvakawanda, saka takakanisa kudhila nedambudziko irori iri, but zvinonetsa kuti tiripedze takasaunza mareform. Nekutovatarisa for example kudivi rehurumende, mari zhinji ichiri kuenda kunyaya dzerecurrent. Hakuna mari yakawanda iri kuendeswa kunyaya yemacapital expenditure. Hongu hurumende iri kuexpecta kuti probably zvichaimprova, macapital expenditure anogona kuimprova, but macapital expenditure akasaimprova takarangoramba tichidya mari tichibhadhara vanhu. Recurrent expenditure akaramba yakakura kupfuura capital expenditure, then dambudziko iri hariperi. Tichangoramba tiinaro, tichangoramba tichimuvha muvicious cycle yanambotaura iya yekuti zvinhu zvine zvichikwira, vanhu vodimanda mihoro yakakwirawo, but mihoro iyoyo haikwanisi kunge ichizoenzana nekuvira kunei kuchiita zvinhu. Saka tongoramba tiri muvicious cycle. I think pari zvimwe papa chitodiwa a lot of sacrifice especially on the part of government, nekuti mari zhinji ikunyanya kubuda kudivi rehurumende. Vakatarisa even maallowances anopiwa even madirector muhurumende akawandisisa zvakanyanyisisa.
Ava vanga vari Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro nyika yakacherechedza zuva rakashaya gamba guru renyika vaJoshua Nkomo, vamwe vachiti dei zuva iri raitwa zororo renyika yose. Vankomo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Vakazoradzikwa pamarinda emagamba eHeroes Acre muHarare. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa emavhinga vanoti deno vanoita zvematongero enyika muZimbabwe vakatevedzera zvaitwa navankomo. Zimbabwe yadeno isiri mumatambudziko airi nhasi.
Tinorangarira makore makumi maviri ekushaya kwa baba Joshua Nkavuko Nyongolo Nkomo vaizivikanwa kunzi Chibwe Chitedza hurungudo yeZimbabwe kureva mutungamiri mukuru pakurwira kuvapo kwenyika yeZimbabwe. Asi tichirangarira kudaro tinoona kuti iko zvino nyika yeZimbabwe iri munyatwa zvinonyanyisa kusuwisa kuti dei pfungwa nemaonero avankomo ariwo akatevedzwa kubva pakutanga zvichida taizova kumatambudziko atiri nhasi uno. Tinorangarira zvikuru sei kuti pavakashaya vangomo nyika yese yakandimuka ichichema ichiungudza. Iniwo ndakaenda kuHeroes Acre pekutanga muupenyu hwangu, handina kumboona uwandu hwakadaro hwevanhu vaibatikana nekurwadziwa kuti baba veZimbabwe vakange vatisiya. Naizvozvi tinochema kuti dei vakutungamiri vatinavo nhasi vaita muonero nemoyo unenge wavangomo wekuti vatungamidze zvido zvenyika kwete kuva mbimbindoga.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mazvinga vachitaura neStudio 7 vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu News Day mune nyaya inoti madzishe ekuMidlands neMatabeleland ari kukurudzira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vagadzirise zvinhu kusanganisa mitengo yezvinhu iyo iri kuramba ichikwira. Daily News sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kana hurumende ikasadzora kushandiswa kwemari yekunze. Nepenyuro ye$26 vakaita tsaona nemotikari kuNorton neZero Maneru asi hapana akanyanya kukuvara. MuHerald mapurisa azivisa mazita evanhu gumi nevana vakafa mutsaona yakaitika kuFeatherstone nechishanu chapfuura. Mapurisa anoti mazita evamwe vashanu vakafa munjodzi iyi achazoti oziviswa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vachitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani vashamarari veStudio 7 nevose vateereri veStudio 7, ini ndinoitwa baba Eva ndiri kuSouth Africa. Ndine nhau yandifadza ndakachema misodzi nekuseka iyo yekuti Zimbabwe kuri kushaikwa ndege nhatu munyika ine polisi munyika ine army munyika ine CIO munyika ine vanhu vakafunda moshaikwa ndege nhatu dzongoshaika tizvona kuti dziri kupi ini ndiri gadi kwandoshanda kuno South Africa hapana mota inobuda pa gate ndina kunyora kuti ndingabuda nemota yakati registration number yakati nenguva dzakati bhasikoro rakati rabuda nemunhu ane dzinengi mota bike yakati yabuda nemunhu ane dzinengi but imimi vanhu veZANU-PF motitaurira kuti ndege dzenyika 3 dzoshayika enough is enough mazotijairira for a long time zvishuwa ende muri kunyanya kunyatsotiita vanhu venyu kuno kuti tinongobvuma zvese but wewo kudenga kuna mwari ndatenda zvangu
mangwanani mangwanani akanaka vanhu vezimbabwe ine zvinondishungurudzawo zvikuru shuwa zvinoitika muzimbabwe kuti zimbabwe yogara yakangonzikanwawo here shuwa kwose kwose kuchiedza kuchivira nyaya ndidzo dzemademonstration nokuda kwokusamira kwakanaka kwezvinhu munyika kuivo sei vatungamiriri vehurumende vasingambozvioni kuti zvinhu zviri kuitika munyika izvi zvoga zvinoratidza kuti nyika haina kumisa zvakanaka ende zvinoratidza kuti vanhu havasi kufara nezviri kuitika munyika ko zvatiri kuita mademonstration each and every day each and every organization each and every department iri kuita mademonstration ekugumbuka kusamira kwakanaka zvinhu munyika ko iyo pati yei iri kutonga akamboivhotera ndiani because vanhu vose vari kungoita mademonstration anoratidza kuti vari against hurumende hurumende iyi yakambogadzwa nani chaizvo chaizvo uye yakambovhoterwa nani chaizvo chaizvo ko iyo hurumende inodivo kugadzirisavo nekuti apa iri kutozviona kutotishwaka zvinotoratidza kuti apa hurumende yakariya zvemufupi nokureba iri kutonga vanhu nokumanikidza asi vanhu vairi kutonga vanhu vari kuratidza kuti shuwa hurumende iri kuvatonga havaidi ende haisi iri kuvaitira zvakanaka vadinivo kungochichinja maitire slogan iri yeMDC vatochinjavo maitire kuti vachiitavo zvinoita kuti vadiwe nevanhu hongu kugara pachigaro ndobva vakagara zvokudzinyirira asi zvengavachichinjavo zvekuti vachiratidza kudini kuitavo zvinoda vanhu nokuti ka vanhu chaiko chaiko ka handifungi kuti inyaya yokuti vanhu vanovenga vanhu vanotonga asi vanhu vanovenga matongere nematungamirire ndo avanovenga saka ivo ngavagadzirise matungamirire avanoita vaite zvinoita kuti nyika igadzikanewo shuwa zimbabwe yongozikanwavo shuwa kungoti zimbabwe kungoti ei ende shuwa zvokwadi ei zvinonyadzisa chero nevanenge vari kunzewo kwenyika sekwatiriko kunoko taakungotoserudzwawo nepamwe paunenge usingafani kuserudzwa nenyaya yekuti zimbabwe yakungozikanwa kunzi inyika yakaserudzika saka nepaunofanira kuti uremekedzwewo haucharemekedzwa wakungoserudzwa ii zvakaoma shuwa ngavatinzwirewo urombo vagadzirise shuwa ndatenda hangu
washamari westudio 7 anajonga kandimire nevamwe mese masora sei totenda nechitunga nechirongwa chinotipa da kutaura pachirongwa chekuratidzira chirongwa chekuratidzira hachibudi ngenyaya yemapurisa nemasonja ezanupf hachibudi ngenyaya yemapurisa ezanupf nekuchikidzira vanhu kurova vanhu kufura vanhu so zvakaoma zvakaoma but ngekunamata mwari tinoziva kuti tichabudira chete rimwe remazuva rimwe renguva rimwe rezuvawo so ngatibatane tiite chinhu chimwe chete tibudire nyika yezimbabwe mapurisa nemasoja havasi kuona kuti vanhu vari kurwira ivo navo kuti vaone kugara zvakanaka mhuri dzavo dzidyawo zvinhu zvakanaka so zvakaoma ngatibatane vanhu vamwari rimwe remazuva tichabudira chinhu tichabudira zvedu zvichaitawo mwari anoziva chete vachavaranga nechamuusanupf kutendazve da kutaura futi ngenyaya maorasi maorasi aida kutamba bhora but nyaya yemari ivo vatungamiri wezifa iwa woenda nemagirlfriend akunodya mari maplayer asina mari zvinoreve izvozvo so vanofanira kudzinga vese vadzingwe so maorasi anenge vashore vangu zvakanyanya but vaida kutamba vanga nechida kuchikusumudzira nyika yavo but vatungamiri vese ava vanofanira kudzingwa kubva vachiyangwa vangatori nani
mangwanani akanaka vatsigiri vese vestudio 7 navateereri zvese nevanotepfenyura ndachida ngosheyawo nemi zvinhu zvinokwana kuita zvitatu chekutanga ndingangoti kuparara kwaita upfumi hwenyika nekutambudzika kuri kuita mhuri yese yezimbabwe dambudziko riri kubva kumapurisa nemasoja ndovanhu vanyanya kuuraya nyika iyoyai sei ndichidaro mapurisa ari kushandisiwa mune zvematongero enyika nemasoja ari kushandisiwa mune zvematongero enyika haasi kuita basa rawo nemazvo ari kuuraya vanhu ari kudzivisa vanhu kuratidzira zvinova zviri mubumbiro remutemo ndosaka ndati mapurisa nemasoja ndo auraya nyika chechituo ndokumbira kunyaradzawo vari kurwadziwa nemaorias avo kudyiwa kwaitwa maorias inini hazvina kundishamisa nekuti bhora remaorias ndairiona ini vachiri kutamba bhora rakaneta bhora rekukreshi vanotoda nguva yekudzidziswa bhora chaiko saka advise yandingangovapa ndeyekuti dai vanga vagona ka vambotsvaga kana kochi anobva kuchirungu vambodzidziswa english soccer kuda nyika ingaenda mberi nebhora chechitiri ndechekuti ndaichikumbirawo kuti ndipe maonero angu asiri maonero evazhinji panhau yedialogue iyo kuti enda chona sekuti president Nelson Chamisa ka dai vanga varega kupinda mudialogue iyo zvinoona pachizova nemazuva mashoma ekurarama
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465038 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika masangano matatu anorwira kodzero dzevanhu muuganda amhanʼarira hurumende dzerwanda neuganda kudare reeast african court of justice pamusoro pekuvharwa kwemuganhu pakati penyika mbiri idzi masangano aya anoti kuvharwa kwemuganhu uyu uko kwave mumwedzi wechina kuri kukonzera kunetseka kwevanhu vanogara kumativi maviri emuganhu wenyika mbiri idzi vanhu vanopfuura makumi matatu vafa mudunhu rekashmir kuindia zvichitevera kuwira kumawere kwaitwa nebhazi range rakavatakura bhazi iri rinonzi range rakatakura vanhu vanopfuura huwandu hunobvinzwa nomutemo muchikamu chino tinokuunzirai zviri kuitika muamerica vanhu vanopfuura makumi matanhatu vanonzi vapindwa muzvipatara mushure mekuwanikwa vaine utachiona hwesalmonella inowanikwa mumapopo ayo anonzi akabva kumexico vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muamerica vecenter for disease control and prevention pamwe chete nevefood and drug administration vari kuyambira vanhu vanogara kumatunhu matanhatu ari kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweamerica anosanganisa massachusetts connecticut new jersey new york pennsylvania nerhode island kuti vambomira kudya mapopo akabva kumexico mukoti vanoshanda kumassachusetts amai tendai sitole vaudza studio 7 kuti zvimwe zvinoratidza kana munhu abatana nesalmonella zvinosanganisira manyoka kupisa muviri nekurwadzwa kwemadumbu
chirwere ichi chesalmonella chinokonzerwa nemvura isina kuchena kana kuti inowanikwa muchikafu pari zvino kune mastate akatoudzwa kuti kwavari ukoko ndo kwachiri kuwanikwa chirwere ichi
chii chinoitika kumuviri tinoziva sei kuti munhu abatana nacho
manyoka ndo anonyatsa kutanga mudumbu uchirwadza kana kuti fivha kupisa kwemuviri kuya nokurutsa kana kuti kuzwa kupera simba kupindwa nechando mumuviri ndo zvinonyanyisa kutanga izvozvo kuitika kumunhu kana achinge abatwa nechirwere ichi
pane vangani vanonzi vabatwa nacho munyika muno
pari zvino vari kuti ivo makumi matanhatu nevaviri 62 ndo vabatwa nacho pane ivavo kuri kunzi 23 makumi maviri nematatu esalmonella ukasakasira kurapiwa especially kuvana vadikava kana kuti vati kurei kana kuti aids
Zvino inorapiwa sei?
Ukutanga ukafungidzira kuti une chirwere ichi, chakanaka kutomhanya kuenda kuna chiremba unoonekwa, vanobva vakupa madripa aya vachikupa mvura vachikuwedzera, nekuti manyoka aya anenge achiti kaya anokonzeresa kuti uve dehydrated, mwiri musare musina mvura, ndo kazhinji kachona. Wozouyawo wokupa anonzi aya ma antibiotics, but especially kukasira kuenda kuna chiremba ndizvo zvakanaka.
Zvinopomeranwa here?
Zvinopomerana nokuti kana munhu usingagezi maoko ako kana kunatso kuti ndikabata chikafu inini ndichitorwara uneniwo, zvinozoita kuti tipomerane nevamwe.
Zvino vanhu vanofarira mapopo vangazvidzivirira sei, kana kuti vanhu zvavo vangazvidzivirira sei kuti vasabatwa nesalmonella?
Salmonella ibacteria inonyanyisa kukonzereswa ne contaminated food or water, mvura kana kuti chikafu kunyanya. Vanhu ve CDC yekuno, vanoona nezvezvirwere vakatotaura kutoti vanhu vari kunzvimbo idzi, vana Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania nekuRhode Island uko, kuti mukatoona mapopo aya musingazivi kuti abva kupi, musatombodye, dai vatombomira zvavo, nokuti ari kunzi akabva kune imwe nyika. Saka ari kuti chimbomirai kusvikira maziva kuti akabva kupi. Kana zvinhu zvazogadziriswa zvapera, izvi ndopotozotanga kuti pane ino nguva pamwe chinhu chikuru chatenga ichiti kutombomira.
Ko havanodii kutaurira vanotengesa vacho kuti vasamatengese?
Zvinoitika nezvokuti mapopo aya anonga akatotongoitwa kare mumastoro, saka vemastorowo pamwe kuti vanokwanisa kuenda kunomabvisa, but hauzozivika kuti wabvisa ese here kana kuti hauna.
Mukoti vanoshanda mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, amai Tendai Sithole, vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7.
Ndakuva kamusha asi hana inorova mama, hatichada kusasana inga nguva yatofamba mama. Nanyora nziyo, nziyo yerudo,
nziyo yerudo,
nziyo yerudo, izere mibuzo mama,
nziyo yerudo.
Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, havatombo vena mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, havatombo vena mai vangu kana hama dzangu. Anunzi hemi haladeo, nengo munzira obaredio.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Varume vaviri vanosungwa vachipomerwa mhosva yokunyomba mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuona mitengo yezvinhu muzvitoro ichidzika pasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.